A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on June 14th, 2019, and this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the continuing economic crisis that has reached a breaking point.
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com. And if you're looking for Shona, go to www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com. And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms, which are Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona. So join in the conversation right now.
Thanks once more for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the continuing economic crisis.
And last month, the government said it was hiking the salaries of civil servants, but those who have received their payslips say their salaries remain the same.
This comes at a time when prices of basic commodities continue going up, diminishing the salaries that are pegged on the RTGS dollar that has also continued to lose value against the U.S. dollar.
And speaking to Talk Radio Capitalk tonight, President Emmerson Mnangagwa reiterated his call for the reintroduction of a local currency, but says this will be announced at the appropriate time.
And this week, Finance Minister Mthuli Ncube, who has repeatedly said the government budget is registering a surplus, this week said the country's supermarkets should start experiencing lower prices.
But some political analysts say the only solution to the country's economic malady is political engagement. Today, some political parties that took place in the elections met as part of the ongoing political dialogue, but the meeting did not include the main opposition party, the MDC, led by Nelson Chamisa.
Join the show right now and tell us what you think about the deteriorating economic situation. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
So if you would like for you to be part of this program, please join us right now.
And our numbers, of course, are 001-202-619-2077, and we'll call you back. The WhatsApp number is +1-202-465-0318.
And you know what to do. If you want to be part of this program, please send us your numbers here on the live feed and make sure that when you're giving us your number, you also include your code number so we can call you.
Yebo kambe zulukandaba sedibana njalo kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje ke sikhuluma ngodaba oluqhubekayo udaba lokonakala kumnotho welizwe yesiyabona ukubana impahla ezitolo lokho intengo iqonga kodwa lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhuluma lomsakazo we Capitalk eHarare lapho ayazise khona ukuthi hayi impela imali iyeza imali yeZimbabwe engakaphiwa legama kodwa uthe yena hayi sizayaziswa isikhathi singafika. Lokho kwenzakala umnumzana Mthuli Ncube yena engumphathi ntambo wezenotho esithi kunsukwana ezilandelayo sizabona intengo yempahla yezitolo isehla. Asazi ke ukuthi kuzayenzakala lokho. Ye, ngokunye sifuna sixoxe ngakho. Ye, lingasitshayela ke ucingo. Inombolo zethu 202-465-0318. Ngiyaphinda njalo. Ye, liyafaka ke u +1-202-465-0318 yizo inombolo ezile WhatsApp. Marvelous.
Aiwa kunewa vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzezveupfumi. Nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura ivo paCapitalk Radio vachiendazve vachitsinira kuti nyika ichange yava nemari yayo inenge iri mari yemuZimbabwe munguva inotevera kunyangwe zvavo vasina kunyatsotaura kuti mari iyi inenge ichinzi chii uye kuti zvinenge zvakamira sei. Uyezve tiri kuona isu kuti gurukota rezvemari vanturi Ncube nezuro vakataura ivo vachiti zvinhu muzvitoro munguva inotevera iyi zvichange zvaakudzika pamitengo. Saka ndozvimwe zviri kutarisirwa nevamwe kuti zviri kutaurwa ndizvo here zviri kuitika pari zvino. Taona zvakare vashandi vanoshandira hurumende nyanya vachichema chema ivo vachiti nhasi nemazuva apfuuraya pavanga vari kupuhwa mapayslip avo emuhoro wavo vanga vachiona ivo mari dzavo dzavakavimbiswa nehurumende dzisina kuwedzerwa. Vamwe vanga vachitochema chema vachiti ivo pavaenda kunotora mari dzavo vawanikwa ivo vakabatirwa dzimwe mari nemabhanga, vakabatirwa zvakare neaya mapesendeji anodiwa kuti utore mari yako, uyezve pavari kuenda kunotenga vamwe vari kuchema chema vachiti vari kubatirwazve pavanenge vachishandisa makadhi. Saka pindai muchirongwa mutiudzewo kuti imi kwamuri ikoko kwakamira sei. Asi regai timbotaura nemumwe timbonzwa pane hurukuro yaitwa neStudio 7 nemumwe mushandi wemuhurumende anga asingadi kuzikanwa ake nezita achitaura iye mamiriro akaita zvinhu kuti paaenda iye kunotora muhoro wake nhasi zvii zvaasangana nazvo. Regai tinzwe kuti anga ari kuti chii.
Mamiriro zvakange kuti ungautomhanyamhanya ukachinja ukaona ka 10-20 years zvosiyira wadzimai kunge vachitengesa zvinhu kuti tirarame. Panozopera mwedzi kuma 31 unomaona iye renti ungadedzwa mayears sometimes nechikafu like ukakwasa kuona $30 ine kutengera wechikafu chakati in terms of mafuta ungaona 6 liters kanini pa 29 neshuga yacho inenge iripo neraisi zvine zviripo kwasa zvakasana nyama nechinhu zvakachitsvagawo marai madhireva muyame anga achitengesa zvakatiseeuepakuhuku nekuchengeta tunhu zvakatiwande wande totonichitengesa kuwedzera kuodha madhina dzinongovambenzwa marandi vaenda kunana south vodzoka vanoita vainato ndomarara nakatoera muzimbabwe. Kune mamitings aitwa sometimes zvinoona papalamend pazhinjinozi yapinye kuti june tichawedzera something masina 7 ezvinozoona kuti muhoro wavo vatidzikirei vairodzwa nezvinoitika. Saka tichipinda mabhengi achifungidza kuti tichaona iripo kwakuona apa isisedi yatodzika bose pijasi mananyaradzo nemedikaidi yakutaawedzi yakachiwana zvakatiwande mari yazouya pati zvino. Pane ishu yekuti vane mabank charges avo kozoita 32% yakaiswa naminister finance yaya nechiwedi of tip up. Saka zvaakuitika kuvanhu vai mazuva ano ukasvika pane vari kuhodha kumahosi wamamira votoshandisa kadhi zvinozoda kuti tipe zvishoma zvazvo kane kunotora straight kumabhanks. Mamwe acho anobvuma vamwe vowedzerawo mutengo chiranga achiita $14 monzi kana ya kadhi maruta $17 then 2% zvakare vakanechi panoswipa inobva yadiscos kipa for electronically 2% yachona kwatongorarama zvazvo kuti from hand to mouth.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu mumwe mushandi wehurumende achitsanangura kuti iye paakaenda kunotora payslip yake akaona mari dzake dzakamira sei. Saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti imi kwamuri ikoko muri kuita mabasa api uyezve muri kuzvigona here, munoona sei zviri kutaurwa izvi kuti uchange kwaane mari yemunyika, zvingabatsire here kurandudza upfumi, uyezve pane zviri kutaurwa zvakare nagurukota wezvemari zvekuti zvinhu zvichawanikwa zvichidzika pamitengo, munozviona sei? Pindai muchirongwa mubva mawanikwa imi muchitiudzawo pfungwa dzenyu. Tinotenda vari live feed yedu parizvino tirikuona pana Gabriel Rwadzisai ari kuti please call me, ndovhaisa namba dzake tichakufonerai. William Geze anzi how are you guys, thank you for the program, it's so good. Aiwa, tinotenda kana muchifarirawo maprogramu atinokupai. Nyasha Gwenja ari kuti iye watching you from Botswana, gamuchirai chiwambutsa. Hanzi maswera sei panei pano nhasi pano tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzezveupfumi tichitarisazve mazwi ataurwa iwo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti iwo nyika ichange yava nemari yayo munguva inotevera. Kuti zvinobatsira here izvi mukuvandudza upfumi, munozvionawo sei? Saka pindai muchirongwa muwanikwe imi muchinyora nhamba dzenyu motiudza kuti kwamuri ikoko zvakamira sei. Kana muri vashandi vehurumende maona mapei slipenye akamira sei kana muri wovamwe vanoita mabasa emaoko zvakamira sei muri kukwanisa here kutengesa uyezve muri kuwana mari dzakamira sei Simon Chimu Kutira arikuti good people how are you thanks for the good job tonzwa news dzechokwadi aiwa tinokutendai gamuchirai chiwambutsa ati watching you from Botswana Anna Masananguro mubai arikuti I'm watching you from Karoi kwakadiko Karoi uko atipewo namba dzenyu nyanya vari munyika nekuti tuda kunyatsunzwa kuti imi muri kuzvigona sei vari ku Karoi kana muri kuda kupinda muchirongwa nyorai namba dzenyu makaisa code number tobva takufonerai Brian FX Moge I'm watching you from Roodepoort, South Africa. Please call me. Ndobva vaisa namba dzavo. Averison Muramba Kudirwa. I'm watching you from Chipinge. Chris, tine vamwe vari kuChipinge vari kutiona panapa. Gamuchirai chawamba nhutsa abva vatipa namba dzavo ati please call me. Vadliwayo anzi maswera feko system marvelous. I'm watching you from Botswana. Viloshi Kutsi, and I'm watching you from Cape Town, Kustelenbosch. How are you? Kustelenbosch, kwakamira sei. Saka pindai muchirongwa, vanoda kuwanikwa vachiwana vachitaura upfungwa dzavo ipopano nhasi. Wanikwai muchinyora namba dzenyu, kuti tikufonerei makaisa zvakare code namba dzenyu. Ndikona Livingstone Chikova. Arikuti, I'm watching you from Zimbabwe in Gokwe. Ndobva vatipa namba dzavo tichakufonerai vari kuGokwe timbonzwa kuti kwakamira sei. Chris.
Yebo marvelous ye bakhona njalo esintwini lapha abasithumele imlayizelo yabo ye ukhona uAustin Ncube othi yena sengikhona ngabe lithone njani basakazi aphinda athi yena ngesilungu I believe sizokwazi ukuyihlonipha leyo mali and umongameli kufuneka ayenze isiqiniseko sokuvimba iblack market. Undaba ezinhle mahlanga uthi yena the situation is very desperate. Lithini lena lapho lingalikhona asikhulumeni. Ma.
I want to what it name munyarikani wedu wokutanga. Hello Samuel Wadzai. Hello.
Hi, how are you, Murise?
I what did you introduce yenyu mva mataura izitare organization yenyu tikurukuri.
All right, not and I'm kind of Mamatipa. Indeed, was Samuel Wadzai, the director where Musangano Nomiria Mastic Vendors, known the Vendors Initiative for Social and Economic Transformation.
Mombo tipova Wadzai kuti zvakamira sei panyaya yezveupfumi kune mamembers enyu zvakamira sei pari zvino tichiona kuti Nastans wamutungamiri wenyika achitaura iye ari paCapital Radio kuti kuchange kuine mari ichange iri yemuZimbabwe zvingabatsira here izvi
I think chakakosha ndechekuonesana sevana veZimbabwe patiri iri panguva yakaoma vanhu vari kutambura munyika ndochokwadi chiripo tingaenda pamaradio every week tingaenda pamaradio every day tichitaura but chakati tiri kudiwa nevanhu veZimbabwe ndechekuti ngatigadzirise matambudziko aripo kutaura kwandiri kutoita nemi izvezvi kuHarare ndofunga 3/4 yeHarare haitori namagetsi vanhu vari kutambura tiri kuona maqu arimo vanhu vachitsvaga fuel maprices ari kukwira every day so chokwadi chiripo ndechekuti tinoda masolutions sevana veZimbabwe we've suffered enough and matambudziko edu haasi kupera nekuti munhu aenda kundotaura paredio matambudziko anopera nekuti pane zvinopatika zvagadziriswa nyaya yekuchinja mari yatiri kushandisa inini pamaonero angu andiri kuita handifungi kuti ndonzira inogadzira kuona kugadzira matambudziko atinawo izvezvi matambudziko atinawo izvezvi anogadziriswa kuburikidza nokudhila nenyaya yecorruption yatiri kuona inenge iri kuitika muhurumende kutyorwa kwemitemo vanhu vachishandisa mari nenzira dzisina tsarukano ndo zvinokwanisa kugadzirisa ikonomi yedu kana utungamiri hwedu hukatanga kugadzirisa nyaya idzodzo kuti vanhu vanenge vada mari vakaita corruption vakatora mari vakashandisa mari dzenyika nenzira dzichizvo vachisungwa that's the only way yatinokwanisa kugadzirisa nayo problem yatinayo munyika tiri nyika ine upfumi pasi rese rinozviziva takapfuma seZimbabwe but vanhu vari kutiza munyika nenhau yenhamo nenhau yekushayikwa kwemabasa saka tikagadzirisa nyaya idzodzo dzokuti corruption kune vashoma vari kudya ruzhinji ruchichema nyika yedu inoendera mberi handirambe kuti tinoda mari yedu senyika yes tinoida mari yedu senyika but is it the correct timing yekuti tisiunze mari iyoyo and you think you tell me chai.
Maybe Mr. Waza, if you can just tell us in English, what's your take on the current state of the economy? We saw the president right now, I think he's still on his interview where he's speaking to Capitalk, and he is saying that the country will have a new currency. Will this help to, you know, revive the crumbling economy? What's your take?
So my take is that I think the fundamental issue that we need to address as a country is economic governance. And I think there are a lot of issues, there are a lot of challenges that we have been facing as a country, and chief among them is the issue of corruption within the government. I don't think the president has been true to his word that he's going to work very hard to curb corruption. We continue to see individuals that are connected to high offices engaging in corrupt activities. And this is the reason why we are failing to grow as an economy. We are not failing to grow because we don't have the Zimbabwe dollar. We are failing to grow because our resources, our national resources, are being misused by a few. And I think this is the first thing that the president and his administration should address. We need to put in place measures to curb corruption at both local and national levels. Everyone, because everything is happening at a very, very, very high pace. Everyone is taking advantage of the loopholes that are existing at the moment. So if we are to put in place policies or measures that will curb corruption, I don't think we can be talking about having the Zimbabwe dollar as the solution. Personally, I don't agree with that approach that will bring the Zimbabwean dollar to address the challenges. We need to do with the policies, we need to do with the caliber of leadership that we put in this important parastatal. I'll give you an example of the Air Zimbabwe. The appointment that we recently saw, that minister, former Minister Sinamasa being appointed the chairperson of the board of Air Zimbabwe. I don't think that was a very important, intelligent move by the president or whoever made that decision. We need to give people with the credibility and opportunity to lead this important
Mr. Samuel Wazai, some may argue that he was the former finance minister. What's wrong with him being the chairman?
I'm not saying there's something wrong with him as a person. I'm saying we have enough talent in the country. There are a lot of youth who have gone through training, intensive training, to manage these institutions. Why are they not giving them an opportunity to lead? We cannot continue to recycle the same the same old madalas to lead these institutions. These are very critical institutions for the growth of the economy. Air Zimbabwe is the flagship. I mean, it represents Zimbabwe outside the country. We need the people with the credibility. Chinamasa, we know, he was a minister before, he was the attorney general before. He held almost every ministry in the cabinet. What new ideas is he going to bring?
Can I throw in a quick question there? Mr. Wazai, yes. We spoke with some people, I don't know if you were listening at the beginning of the show, where one person says that he earns 345 RTGS dollars. Yes. Now, a bottle of Mazoe is costing around $50. So, can you give us an idea of how someone can survive with that kind of salary?
Yeah. It does give you an idea of the extent of the challenges that we are facing as a country. I can assure you, my brother, it's a messy, it's a very difficult situation that you are in. Just to buy basic bread, it's now very impossible for the majority of the citizens. We are talking about $300. There are people who are getting 150 RTGS. It's nothing. It's like nothing. It's like waiting for nothing. So, I mean, it's something that we need now to accept as a country and say, because of the situation that we are, we cannot continue to take things as business as usual. Mm-hmm. We need to address these challenges with all our efforts, with collective vision that we need to put in place. And I don't see that at the moment. I don't see our leadership taking that route. Mm. We need everyone to address the challenges. People are suffering, and that's the reality that we are in.
Okay. Thank you so much. Please do stay on the line. Marvelous, I think we have a caller.
Yes, we have a caller. Hello, caller.
What is your name? Marvelous, how are you?
I'm okay. Tukusora nani uye shemurukupi?
Yeah, murukutara na sandro nyekete kwa mrambinda kuboera.
Ehe, tipeo pungwa zenyu kwa kamira sei kwa mrambinda kuboera. Taona vangu wanga wari kuchema wachiti moro wavo. Vawana ivo mariza vanga waka vimbiswa ne urumende zisina kubuda. Imimi kwa muriko kwa kamira sei.
Kuno kwa mrambinda muka pinda mchitoro mnoto funda kutindikiri Mzimbabwe.
Mm-hmm.
Nekuti maprize ari kuno kwa mrambinda kuti utarise kuti anotengwa nemunhu ari kutambira mari iri muZimbabwe hazvigamishiriki.
Mm-hmm.
Nekuti kana mbuya vari kumusha vasina even mwana wokuvasapotawo vachidewo shuga ingo yechando.
Mm-hmm.
Shuga yonzi $16 2 kg. Pambofungwa kuti vachaenda kuchigayo kunogaisa sadza. Ona MP owe au adresa wati wakuna na mbuya siyana inese shuga izi asisi jebi dobira ikudu isiara ni mafuta but kia astaura pamberipiwa na haruku mwambure ya katengwa.
Mm-hmm.
Unumbo washa ya kuti shiwa shuwa tikuda kuenda kupi ni mishinza kadele.
Mm-hmm. Saka dai mimi mai wanamkana wakutawara ni urumende maiti.
Mm-hmm. Chino kena kungo gumbura hacho nite kuti setari suro yedu kubwa pataka bisa wa mgabi ina abu kutu ndo wada.
Mm-hmm.
Asika na mstari sa woku kubwa pataka wa bisa nda iti ya irachaisho nye zahirewa awakuma na wala iti tifikuda kubisa mbafa dakati ndireza wa mgabi.
Mm-hmm.
But kinoti shamiza nasi nite kuti wari siri ya kusunga wanu wari kutiti menzara wati siri ya kutila zamba vazia zakaita kutibiti wa mgabi.
Mm-hmm.
Nekuti kana mbava zaka nga zitoripo zaifana kura ziwanyika kuti wanu wakanga wa shiba ndi wafu zeni kana zichiri kwa wafu wa shabaka basaji tota mkira ipa hapo tinda mbeni.
Mm-hmm.
But kino shamiza nese kuti zakato nyararwa shiwa niwa au asumu na angoti njini nzara ni hasi nekuti iripo nikaenda kuchitoro andiko nukuya ni chini nekuti umu yangu ya ndapu wana uri nenda ikwani.
Mm-hmm.
But nikataura iso so kuti yetuwe maria mandipa haisi kuringana ne chitoro chiri muZimbabwe ndio ya amosa saka nchia ziki ndio usahi tisiru wa mkabiri.
Mm-hmm. Ndombo tili kwa muri wa nyeketi saka muruku zibata sezu wanezu wa muruku ita mabasa api.
Yes, nyezi kwa ngo shindirira.
Mm-hmm.
Kuti nyazoti basa chairo rino muna arikurita ndia arikurarama kuno kuta zangu wanyasha zamu arikuti wanu wafambi wari wapenyi nekuti mabasa ese anifungu kuti pani basa chairo rino ringana ne kupakutambira mari ne shiriwi kuchitoro.
Mm-hmm.
Taikuru kuti kiriku Zimbabwe ya taifunga oti nga deitiri zini pamwe sikata zisibazira kuti mende yedu ingade ikipindira o muku kondura maprize but ne magayo kuti hatiko niku kondura maprize zini ziri kubakunze saka zini zese zati zikuta wawaise kuti tila kuchinja mari tila kuzodi.
Mm-hmm.
Riko naze kuti azishandi na kino changa kuti titi titangi kwa ene industry yedu towa na zini zedu maoko zini tabu zikondura ita kuzitengisa kunze kana kutengisa na mapachedu ni mtu ingo ya tinoguna.
Mm-hmm.
Saka tika jila ninyo ya kungo tira uchinja karenzi tira kusunga mbava ena mwaza jino cha mtu anje kwa kusunga mbava zen maridi uka famba ete J10 jirikutu tupari kuti wano tengisa mwari wano sungwa.
Mm-hmm.
Batuka mbo pinda murengi mwana mnaka bata marino chisa so kuti ngoto mbo shira ude ndri mpurisa na mbo wasunga imi jenge chumono mtu angu anisi mpurisa ndungu puro nchi onaudi andina right yacho asindi kusha mapurisa anonza asunga anwe mari aliku tada wano wato kudenga here nikuti nune neke jaya ndirikuwa ona waka garamu rengi saka ndirikuwa. Mm-hmm. Ndirikuwa uti Zimbabwe hii ndiyo here nito wakabare ndiyo ni ya tino na ya mazizu
Saka imi dai mai wanamkana mambo vunzwa kuti saka zvinhu zvogadziriswa sei maiti chiine kuti pana pana Fraser Chicks Nathan NRA hanzi sando dzako Mr Nyekete ha muri kubigwa muchipuwa mahatsi nema likes panapa taura itinzo.
Inye hangu mukuona generally neno kusiri kuti vanhu vari vane nyika maoko pari zvino havasi vanhu vari kutarisa vanhu vari kuchitarisa pachavo pero kuri kuti varitsvaga advice chinhu chekutanga chandanga zvangadai ndakavaudza ndechekuti patakabvisa vamugabe ndinozviziva pane vari kuti havo tisi takabvisa asi ndinozviziva kuti takabvisa sevana vezimbabwe kutangira ipapo tingadai takadzoka patable honai vakomana nyika yakaurawa namugabe sekubvisa kwatakaita kuti nembavha dzakavatenderedza sekutaura kwazvinoitwa izvinezvi tabudirira kuti taita vamugabe paside takutanga upenyu hutsva hunoenda mberi saka isusu sevana vezimbabwe mumwe nemumwe ane maonero aakaita kuti vamugabe vacho kana kuti vakavatenderedza vacho vakauraya papi saka zvii zvatingaite kuti tiinde mberi saka takakanganisika ndechekutapedza kubvisa vamugabe nevamwe vavo vamwe vakatanga kuti tisi takavabvisa so ndaimbofunga kuti padialogue yangu ndaitoda ano po mangwana mupenyu here handichazivi
vese vapenyu he vana mangwana
right ndaifunga kuti vamangwana po mangwana maimboainvhaitawo pachirongwa vambonyatsotitsanangurira kuti zvavakanga vachitsanangura pakutanga inovanyarara ndaitofunga kuti kuda sevmatoro vanhu vandivagari navo pamwe vakafawa handichazivi nekuti vanyarara asi pataitaure nyaya eno paripo pavakaita table down zvinhu zvese izvi munhu wese semuzimbabweni opa pfungwa dzake either toita transitional government kana kuti tosarudza munhu atinofunga kuti ane capacity yekutungamira zvino iyi nyaya yekuzongoti hatisi takabvisa vamugabe tesi tine masimba haishandi saka izvozvi izvizvi chinhu chiripo chihombe ndechekuti tinozviziva tese kuti kana dialogue dziri kuitwa izvi ndakambotaura one time before kuti kupedza mari mahara kana tisingatauri navamunanga vanhu vachamisa kwete kuti ndivo vane mapato anokosha munyika but tikuti isusu kana tichiita election indakapinda chikoro chichiti 2/7 ichikandi saka haugoni kuti vanhu munhu ane 21 people ndovoti ndiye ari mbote ndikutaura ivo paine munhu ane 2 million votes kwete dzakarigwa asi dzakaanaunzwa nevhiki dzatiti million votes dzo dzine chekuita nenyika dzinofanira kurespektwa saka mukangotanga mati nini hapana chavakakosha iye munhu aine rutsigiro rwakadaro munyika hatibudiriri because vanhu vanenge vakatarisa kuti munhu wavo ari important sekumusarudza kwavakaita saka anofanira kuingurudzwa munhaurirano zviine mutsindo kwete zvekuti zvebrabhari zvekuti tida kuti tiite kavharapu kuiti yopenyu ineni ione pangabve kutaura pasina kwatiri kuita
tinotenda aiwa nhasi mabva manyatsotaura tambokupai mukana wekuti mutaure nesu muchinyatsotipa maonero enyu tiri kunzwa kuti watachida kutaura naye foni dzake dzadonha asi imimi munoshandawo here nevamwe vemuhurumende kwamuri ikoko
ya tinenge tiinavo
vari kuti chii nekuti vazhinji vari kuchema chema vachiti mari dzavanga vakavimbiswa hadzina kubudirira
kana tichitaura navo pakavanda vakatokamba mapadza pasikare asi nemhaka yesituation yemunyika yekuti ukadisclosa zviri pahana yako zviri negative to the government hausisina upenyu huri sefe vamwe vanongoinda kuti tichagodii nekuti enezve kuenda kubasa zvafana nekuti peti magirasi ndinenge ndine chikoriri chenyu che$20 then ndoti uyai kuno mutore mari yenyu imi moshandisa $30 yetransport ndio handikupai $20 ndinofunga kuti munenge maradza kufunga ikana mada
aiwa mashoko makuku tamino munotaura chirungu here
handitauri
aiwa muve nezuva rakanaka newekend yakanaka ikwamuri ikoko tinotenda chaizvo vanyeketa
mastei
bye bye Chris you heard there Mr. Nyekete he went to great lengths to really chronicle what has been happening in his region. He's saying that things have gone up and he's saying that, you know, he wishes the president would address the issue of those criminals who were surrounding former president Robert Mugabe, that what happened to them, did nobody, I mean, to his, he's saying that he would have wanted to see whatever was promised during that time happening right now. Over to you.
Yes, marvelous. That's quite interesting. We also have some people who are watching from the Ndebele VOA Facebook page. They're also... you know, congratulating Mr. Nyekete for what he was saying. I have here Mr. Austin Nube, who says, well spoken, Mr. Nyekete. And Boaz Jaguru said he's just watching us. I don't know from where. And Brighton Mzansi Ndebele says, Lichona njani, I'm watching you from Krugersdorp. Yes, siyalamukela balalele elisikhangele kuFacebook lingasi thumela ke ama inombolo zenu sixoxe sixoxa ngodaba lwezomnotho welizwe ye besilaba kade sikhangelele ukuthi sizaba lengcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kutshela kodwa hayi inombolo zakhe kazingeni njalo besikhangelele ukubana sizaba lo mnumzana Edwin Ndlovu owakobulawayo laye hayi inombolo ziyala sizaqhubeka sizama ukuthi sibathinte silethemba singenelisa sizabafaka emoyeni marvelous
tukunzwa kuti tine mumwe muteereri ari panharirire gaitende kwavari hello caller. And the love more Kelvin for you, Chris, if you
yes,
can take him.
Yes, unjani mnumzana?
Hayi siyaphila njani baba?
Hayi siyaphila, ungapi komhlaba?
Oh, ngisejobeki.
Ejobeki?
Yeah.
Okay, kunjani khona ngapho lamhlanje?
Hayi siyana nganqenga lathi sibona umomo lo sekhaya lo ongahambi kahle lo umomo lo. Sinento esimangazayo ukuthi umongameli ngoba before isiba ngumongameli ubehamba umhlaba wonke lapha enxenxa amayunivesithi but kukhanya alaba abantu akekho ngitsho lo yedwa obuye ezoyunivesithi imali lapha elizweni even amabhizinisi okukhanya ukuthi kuleyinye into engahambi kahle lapha
kungaba kuyini okungahambi kahle mnumzane
uyabona ama-investors omhlaba uma bekhangela iZANU-PF babona njengodevuli so it's wasting time vele into eZANU-PF ukuthi lokhu ikuqhubeke ibusa ngoba okokuqala babusa ngokwakhe emthethweni so bona uma bekhangele le into leyo babona njengosathane so it's wasting time vele leli bizo ukuthi kuyaphinda kuvele kube kusalunga futhi yakhele
manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe
government of national unity is the best ngoba yiyo eyalungisa izinto ngakhumbula nge-government of national ka 2008 izinto zase zingcono kwakungcono kakhulu ubona abangavele bathi baqala babusa kube bevoda vele kuhle kunoka ilizwe lokungasongena usathane so yinto ehlupha yena le ehlupha elizwe
hayi
ama-investors akusoze kube lula ukuthi babuye lapho vele ezilengo labo abantu bephethe siyabancenga ukuthi ngabe bona bathine noma bamfaka lomfana siyasho ukuthi babamba ama-investors ngoba kuchitha isikhathi vele bona bebodwa nje lokho la ma-dialogue la abawenzayo lokho mhlawumbe bedobhana labantu abazinathela utywala nje bethi bona benza i-dialogue i-dialogue ejunini nelo esinihlamisa once and for all leyo nje siyibonayo behamba bekhuluma la bantu abazinathela utywala abazinathela iphoso vele uchitha isikhathi lo
hayi kuyezwakala mnumzana sibongile kakhulu
kakhulu baba siyabonga lathi kuchitha nesikhathi umongameli wethu kakasebenzise njengomuntu omdala umongameli wethu athathele umfana kuphela once bakhulumisane once kumbe baphumele izweni lapho bayobonana outside kwelinye ilizwe kumbe lise-Africa outside and then bakhulumisana babuye basilungisele once kuzolunga lapho ngoba le dialogue leya laba abantu bonke labo ma-political lama-23 parties wasting time yazi kwefuka 2023 lokho kunjalo lokho kunuka kunjalo
hayi siyathemba kusoze kube njalo ngoba hayi umumo kawumanga kahle ekhaya
umumo kawumanga kuhle sibili but silathi siyazama sibili ukuthi ngabe kuyaba nokungcono kodwa hey kuyala
hayi sibongile kakhulu mnumzana ube lobusuku obuhle
kakhulu baba
yes marvelous we have one of our guest, Mr. Josephat Ngulube. But before we go to Mr. Ngulube, I understand we have a caller.
Yes, hello, caller.
Hello, how are you doing?
Makadi, enyu, tiriwadi.
Ndiriwadi, shangji.
Ehe, tukuta ora nanu yeje, murukupi?
Na, libi ya sima vondu, tindri kwa harari.
Ah, kwa kadi kwa hararuku?
Kwa hararuku, kwa hararuku.
Mhm, ya titsana ngureiwo muri kunzwa iri mudandaro parizvino zvakamira sei panyaya yemihoro nenyaya yemitengo yezvino muzvitoro.
Ah, sunzuru adza tete mazira.
Mhm.
Yati kufunga tima mari yacho nokuti konfeta kuti pakuma US dollars. Iro mosi nilo kuma $90 $100.
Mhm.
Of which month between we convert manje zvakao.
Saka ya muri kurarama sei zuva nezuva?
Mutongo joka wani sembo but zvakaoma chiti mazira.
Imimi muri kubata mabasa api?
Ndiri teacher.
Okay, tinombunzwa. Imi sa teacher saka pamari dzamanga makavimbiswa pane zvabuda here?
Pana.
Saka pamaenda kunotora payslip yenyu zvafamba sei?
Zvafamba sei ezvekutijeni.
Kuti maona zvakamira sei uye zvino kuti pane vamwe vatambotaura navo vanga vari kuti pavatora payslip vanga vakabatirwa mari nebank ndobva vazobatirwa futi dzimwe mari hamheno zvakamira mira saka vanga vachiti mari yaunozowana kekupedzisira inenge iri shoma zvekuti kurarama kuri kunetsa.
Zvagara ndizvo mabhengi emuzimbabwe anenge achitotora mari saka kuti uwane mari chaicho yaunenge papayslip hatimbobodi. Saka munhu zvakaoma kuno kutesa.
Saka muri kurarama sei? Chimbotipai hatidedi kuti tibva taziva kuti munohora mari yakaita sei but mongotipo in general kuti maticha vari kubata pakamira sei asi pamwedzi imi munofanira kunge muchida kuti murarame mune muchida mari yakawanda sei.
Ini chitoravanyisa vanhu ukangobhadhara vakanari iti kana risi kana uchiloja handizvira panozopera kati mwedzi sometimes unenge usinakana mari chikafu kana kupera komba anenge akutokweeta saka zvakatongooma kwese.
Mhuri yakakura sei?
Mhuri ndine mwana wani.
Saka poitwa sei apa mukupeta?
Izva kutongoda kuplese dai pangoita mari neyafushanga mari yekuti kana wakada kuichengetera kakaiai.
Imi
pane kese yekuti watora mari kubhenga ndichizvo. Chinenge chitenga nhasi mangu kana chitendisho saka yese kungovanga. Zvakora kuda mari yekuti kuti makarenzi inenge yakasimba yekuti kana ukada kuichengeta at least inotengawa something kana izvo kana next year.
Aiwa pakanaka zvapo tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka. Bye-bye. Chris, we're hearing there from one of our callers who's saying that he's actually a teacher. But he's saying it's true, the salary that they were promised increment never came through. And also, he's saying it's really difficult to live day to day. He's saying he's living hand to mouth. Once you pay your rent, by the time you want to go to work, sometimes you have to borrow for you to be able to travel to go to wherever you are doing your work. So
That's said. Marvelous, we have, like I said earlier on, Mr. Josphat Mzaka Nguluve. Is there one more
like
Yeah, mnumzana sixoxa ngomumo oselizweni lapha sike saxoxa wasitshela wena imbono yakho. Ungasitshela nje kathesi ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo elizweni lapha kungakuyini singathi thina ungakufaka njani?
Hayi, ngiyabonga baba. Engakutsho nje okwenzakala elizweni ngathi nje kwenzakala insanansana umtshado wezinja into eyenzakalayo elizweni lakithi. Okokuqala engakutsho ukuthi ubukhokheli esilabo abukho qotho njalo kabuthembakalanga. Singabuyela emuva ngesikhathi kulokhoza ngesikhathi la madoda engena lingakhumbula kuhle kulesikhathi wathingena upresident wethu wathi kule listi yabantu abeku-externalize izimali behambisa izimali phandle kwelizwe bebhenka phandle kwelizwe imali zelizwe lisakukhumbula ilisti liyana. Into esibulalayo ukuthi umongameli wethu mina managist angeke ngibhoda ngikhayenza ngifike emthini. Umongameli wethu umuntu ongenamaqiniso ukhuluma into engahambiyo just walk the talk upresident emazweni mina ngakho. into esikuleke iZimbabwe ngaphansi kobukhokheli bakhe ukuthi umuntu ongakhulumi iqiniso. Uhlupho esikilo kathesi lwenziwa nguye, one, i-corruption, ubugwebegwebe obuphakathi elizweni akayenzi mntu ngabo. One, uyabotha abantu, usibakotshiwe abantu abakhulu ethombo lobotshiwe ohishineli, akula ngitsho one oseke wakhonvictwa wangena ejele kutshengisa ukuthi yifethi nge-example ngokwenzakalayo. Ukuthi engena sithi ufuna ukulungisa amasela la ade egagcele umgayi atshentshayo manje yena kakwenzi ngakhesi lapho esikhona lasinike sandawo ngoba one thina ngokwethu ubuso engathi ubuso obufakwa yibukhokheli bukhona buyethusa amazwe angaphandle. One, kulokusela ukusela kukhona i-corruption ekhona elizweni kayibotshwa. It's not working with the talkers, the president, there's corruption. I'm not arresting so and so. Now, both of them, since the second dismissal case, there is no one who has been convicted and sentenced for corruption, for stealing state funds, for doing this and that. So, it's a black lie of Zimbabwe is the party that is governing in Zimbabwe, which is ZANU-PF under Mnangagwa. Umnangagwa umuntu ozama ngani ufuna ukuthabisa wonke umuntu. So kumbulalela iZimbabwe. Labantu athi ngama-advisors ngeke ngabhala kuFacebook ngathi umnangagwa ufuze alalele abantu, the civilians, the suffering masses, not abangani bathi anaphela bitiye bentshela amanga ukuthi ayinto ezi-right zizajinja. Umthuli uvuke sithi ama-prayers awehla next month. Akulanto enjalo, it's an insult to ebantwini abantu beZimbabwe because akulanto ezenza iproblem esinayo kathesi nge-politics in the country. The picture that is depicted by ama-leaders esinayo kathesi, they are monsters to the investors, they are monsters to business people, they are scaring away investors ngendlela abenza ngayo. Mnangagwa is not working the talk, njalo Mnangagwa is not genuine. Ngike ngatsho ngathi we need genuine talks. If we're embarking on it, our demonstrations, it's because of Mnangagwa is not going for our genuine talks. It's problematic about the politics. Okay, Mnangagwa, Kashale Pans, Lavada Zabo Chamisa, our Chamisa is for 2.something million vote on the vote line. It's njalo kulandla ku-business abanye bamsekela. Okay, ukuthi Mnangagwa ukuze kube the confidence like it's genuine. Amabandla la i-MDC lezandla zingasebenza zonke zibe ndawonye, kuba nama-whistleblowers umusela suze bekhona ngoba i-MDC bazazidini lapha semtshontsha labezamati lapha semtshontsha asuzekoba lomusela. So nabantu abangaphandle kwamazwe, they now need new lives, sebefuna amanga amatsha from abanye abantu, new faces. Ungakhangela ukuthi the world is actually is digitalizing very fast. We now need young people. Hatha ukuthi uzathola ukuthi president i-Facebook page yakhe imanejelwa ngomunye umuntu, kakwazi i-Twitter yakhe imanejelwa ngomunye umuntu. Sifuna umuntu omutsha, a youthful someone who is going to leave Zimbabwe. Umuntu, because as long as we've got ZANU-PF as the government, eyiyo as i-government yeZimbabwe, asiyindawo. Ngoba akulanto etshintshileyo from uMugabe. Sikhiphe nje esinye nje. Ikhiphi fridge zasayikhula bhokhweni nabo umnamgazi engcono beyifridge.
Ngubambe kancane lapho mnumzana Ngulube, isikhathi sesingani asikho, silabanye abalaleli abasecingweni lapha. Ungathi nje fahla usitshele ngokutshengisela.
Into ekhona sicelile kuhulumende ukuthi akakube lokukhulumisana kule ngqondo ngoba indlela abantu abafa ngayo. Abantu ngaphela sezibhedlela sizikhathe sithiwe ngumuntu akathangirani i-accident okutshengisela ukuthi izibhedlela the-machineries eziku-ICU zi-dilapidated, akula medication. Into esiyishoyo ukuthi we are losing more than 10,000 people every month. Baza kuthi ye siyakutshengisela inkosi engeceni kwenyanga siyakutshengiselela, we are going to do ama-demonstrations. Ukufa ukuthi singathesami ukufa asikwesabi ukufa because ungazikela ukuthi uyenzela esitridini ungemphenzeni ungagula uyafa ulamithi ezibhedlela. So abantu bakithi bonke abantu they are forthcoming for i-demonstration, we are going to sit in town, singasuki sihlale one ndawo kuze kulungise izinto. Ngoba atsho ukuthi sikhuluma naye uhulumende kasilaleli, kodwa nxa uthiwa kulokubulala uzalula 200 lezo kodwa amazwe omhlaba azangenela asincedise ngoba ukungena esitridini sizangena nalokudubula uzadula lokho uthi uthengile isikhalo zokudula abantu uzadula ngoba ongayisifisa kuphi one million ufa abantu abayi 200 kulokuthi kufe 200 ilizwe lilungiswe kulokuthi kufe 10,000 every week abantu besifa ngenxa yokuthi akula mithi ezibhedlela siyabhikisa siyangena ezitradini aso sesabe ukuthi uzisabulwa ngumuntu siyangena inyanga leyi izaphela nzima vele.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle mnumzana.
Hayi, ngiyabonga ngani ngiqhubeke ngisebenza.
Okay, thank you so much, Mavelasa. That was he's one of the candidates that took part. We also have Mr. Ndlovu standing by, Mr. Edwin Ndlovu. We'll be talking to you, Mr. Ndlovu. First, let's take our caller, Mavelasa.
Hello, caller.
Hello, makabiye.
Ai, what did you think of me? I'm a chirong. What took to run and we are
Inini ndiri kuborodheo muHarare.
Ehe, kwakamira sei iko kuborodheo kuHarare uko?
Marwadzo anyanyisa.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu mapinda mudanda rumu.
Atichambozwa kuti tinorarama sei neupenyu hwatakurarama muno muZimbabwe. Izvozvi ndikakutaurira kuti hatina kana magetsi kubva makuseni. Anoenda takarara, odzoka takarara. Izvezvi pandi kutotaura nemi ndiri kutobika nemacardbox izvezvi nekutobika nechikafu chamangwana chokurara ndakabika ndozopa vana saka ende chikafu chacho chatiri kurarama nacho pari zvino isadza cheta hakuna chimwe chatokwanisa kurarama nacho nekebhiji ratirikutenga $8
muri kubata mabasa api esisi ikoko
ndoshanda mumba paya dhipapo.
Saka muri kutambira mari yakamira sei uyezve imimi munorarama sei zuva nezuva?
Tikupiwa 200 bondi iyoyi asi kuti uti inokwana ina kuti shuga yapa $17 ezvinozvi. Kuti uchikwanisa kuti unotsvagira kana vana raisi hazvichaita saka takungotenga hupfu hupfu wachona uri pa$17 50 bondi. Saka takushotodiska ukangokwanisa kuwana hupfu ihwohwo nekebhiji kuti uchitenga mafuta ari pa$35 2 liters hazvichaiti apo ndinorarama nevana vatatu. Saka ndaitiwo since ipapo ndandakawanawo chimunda mashanana ndiwestuku izvozvo takapiwa notice yemusi wa20 June this month. Saka tikuzoti ndowatemborimawo chibage tichiwanawo kurarama tichipawo vana asi izvozvo takanzi ibvai ipapo asi onzwa mai nhingirikini yamebho chinomuona kuti hanzi madzimai vari kugarira maoko hamusi kurima torima kupi izvozvo takatorerwa maofareta ese minda takatorerwa torima pai pacho.
Apa imi manga makapiwa munda uyu nehurumende here uyezve vakunyorerai ndiani?
Takatopiwa nehurumende amugabe tikatoenda kunotopiwa maofareta kwaGA kwachitsvimba. Ndoka takatopiwa maofareta iwawo.
Saka pari zvino zviri kunzi chii?
Izvozvo zvakunzi ibvai musi wa20 June this month.
Itsamba iyi yabva kunani?
Takatobudisa maofareta vanhu vacho vakaya vachitaura nechivangu vangori musivi tisingazoti ndaanani vachingo vane mapurisa vangonzi bvumai kusaina apa saka inini sinisi ndiri kuno kubasa panogara mai vangu pamba ipapa vakatonditi mhanya neofareta one zviri kuno ndokunotomhanya ikoko kunoona kuti chembere zvakamira sei kwakutonzi aiwa sainai apa ndakanosvika ndichinosainiswa nemapurisa vanga varipo vari 7 saka izvozvi zvimai vangori ikokoko tini ndiwane kutsvagawo shuga ndiri kunoko.
Aiwa, inga itori imwe nyaya iyoyo, tichazokufonerai kuti munyatsotitsanangura kuti pakamira sei panyaya iyoyo. Asi saka imi munoti zvoitwa sei panyaya yezveupfumi zvitanzwa vamunangagwa nhasi vachiti kuchange kuine mari yemuZimbabwe zvingabatsira here izvi?
Isusu mari ika hatisi kutomboida tikutoda mari iri kutaurwa naachamisa maus iwanhu atinotoda nekuti amunangagwa pakaiswa mabhondi avo avaivepo vachitotsigira maya mabhondi achiiswa ezvino zvinotitaurira kuti hanzi tauda kunza imwe mari kwaibhondi rati kushandisai mari yekupi handi mari yemuno muZimbabwe ndo vakaisapota kuti ivepo vari vese naamugabe nhasi unova kuti hanzi hatishadi tida kuisa imwe mari isi hatitomboidi tikuda maus ndoatikuda ende amunangagwa vacho nekabhineti yavo hatichatovadi tikuda tichamisa apindewo tichinjewo tiite umwe upenyu noti vedu wei tiri kusafa kuZimbabwe izvozvi vana vangu havachaendi kuchikoro.
Vangani vana venyu?
Ndine 3.
Aiwa mashoko makuku tucha izvo. Tinokutenda iyi kunge manga muinesu pano pachirongwa asi ndichakubatai tichinge tapedza program mbotiudza panyaya iyo yema offer letter maamuri kutaura.
Nyaya yema offer letter yakatooma zvokuti musi wa20 ka ene ndikatofara mukatondibata nditoriko kumunda kwacho chaiko nekuti zvakatooma ende vanosvika vachiputsa dzimba dzevanhu vanogara panze. Asi takatopiwa zviri pamutemo kwaDA. Kwa murombedzi.
Aiwa tichakubatai tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka.
Nemiwa mukatibatsira kuti vanyika yese igonzwa kuti amunangagwa vabve havo vaende nekuti tatambudzika navo isati yazivi zvekuita.
Aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka. Bye bye.
Aiwa nemiwa.
Chris, we're hearing there from our caller who is actually based in Harare. She says she works as a helper at one of the houses in Borodo, but she's lamenting that the pay that she gets is not enough to buy food for her kids. And also she was talking about an issue that has happened in Zimbabwe, where she says she was allocated a piece of land under the Mugabe regime, but she just received a letter notifying her that they have to vacate by the June the 20th, as she says. So we'll follow up on that one.
Okay, sad things happening. We have Mr. Edwin Ndlovu. Mr. Ndlovu, welcome to the show.
How are you?
Fine, thanks. Can you tell us how is the economic situation affecting you personally?
Yeah, my brother, we are in trouble. First of all, there is no electricity in the country. We are in the darkness since yesterday, and you were trying to call me. I was not reachable because the phone had no battery. The battery had died. I had to dash to town to try and charge the battery. That's point number one. Point number two, there is no fuel. You cannot travel where you want to. They are just winding queues, people queuing for petrol, which is going up daily. Basic commodities are now unaffordable. As of today, there is no bread. The bakeries, they are not producing any bread. I understand they want to increase the prices. Today, only one Bakers Inn was supplying shops. Lobels and Proton did not supply. I understand they want to increase the price by tomorrow. Also, other basic commodities are going up daily. For example, on Wednesday, I bought a tin of baked beans cool at $4.99. Today, the same tin is $16.60. Therefore, no employee, no individual can afford to buy these basic commodities. We are in trouble in Zimbabwe. The problem is the leadership. There is leadership vacuum. The regime which is supposed to lead us is failing dismally. Therefore, we are calling really for Mnangagwa to step down and the transitional authority takes over to make sure the people of Zimbabwe maybe can live a better life. Because as we speak now, people are suffering. They cannot afford basic commodities.
That's very sad. But Mr. Ndlovu, I know you are an activist yourself. We saw in January when things went bad, people took to the streets. But now people are just lamenting. And is there some kind of fear that people, if they try to protest or at least have their voices heard by the government, are they afraid now?
No. People really are not afraid. As you might be aware, I belong to MDC political party. We're just having our congress recently. We're busy with our congress. After our congress, we had bereavement in the party. One of our members, member of parliament, Vimbai Tsvangirai, passed on. So we're preoccupied with the burial. After this, definitely the party will sit down and organize the stairways and strikes. We must speak. We are not afraid of anyone. We know the regime has brought weapons to attack unarmed civilians. We don't mind. Definitely we'll go to the streets in the near future. That one is on the pipeline.
Okay. Thank you so much for joining us, Mr. Ndlovu. Have yourself a good night.
Thank you so much.
Thank you.
Bye.
Bye.
I understand we have a caller. Hello, Courtney. Hello, Courtney.
Yes, Mrs. Mami.
I watch the Wadi Magadigo. Aiwa, paka nakatisha zukubata ikuseru kuto taura utitoo gazi za utoisa program ya chorini.
Program ya kaita seye yombo, nubata ni wazi tawarani kujiso wano zimbago ushanifu, zimbago.
Aiwa, paka naka mkuma mwe nezu wa rakanaka. Bye bye. Okay, Chris, we have a very interesting caller right there. He says he's a taxi driver, although he's not really talking about the economy. Mm-hmm. He says there's an issue that he would like us to tackle, a hygiene issue, where he's saying you'd like to teach some Zimbabweans the use of roll-on. So we will oblige him and have such a program maybe on a Friday when things are not so hectic.
Oh, that's quite interesting. Yes, hello, mlaleli lapha osecingweni. Siyakwamukela kuhle. Yes, khuluma lobani?
Masuku bani.
Masuku ungapi kwaMhlanga?
Enkabazwe mnumzane.
Oh, Enkabazwe lapho. Kunjani? Anti indawo kuthiwa iyagodola kakhulu, yake yahlatshelwa ngumatabi.
Khathesi vele sokusukumile umkhando omkhulu kakhulu.
Hey, bantu, akusitshela, akusiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje.
Hey, mfowethu, into ebuhlungu ukuthi ilizwe lethu selilelinye ilizwe selithene leZimbabweni ngabe liyayazi okwamanje. Ngisenkingeni enkulu kakhulu baba. I was listening to our president ekhuluma ngokuthi hey, we have got these unscrupulous business people abakhweza ama. You understand? Those some of the sentiments into ezisibuhlungu. Ngoba from the look of things ngingakhangela kathesi njengami nendlala enkabazi. I'll mention some kind of ama retailers esilawo, they are aligned to him. How can that be scrupulous when they are aligned to him? Bathengisa izinto zakhona akhuluma ngazo ukuthi those are scrupulous. Remember some other time wakwaphuma lapha nomunye umngane wakhe businessman besilisinkwa estrateni. Vula mapeka. The same person is selling those commodities with high price, which automatically translates with this has nothing to do with being an scrupulous. And if you look at it into the Zimbabwe zone, I'm a business people ubani is supposed to be aligned with NPF. Answer my question, who are those unscrupulous business people? I don't remember, Mina. So that's why I tell you what you have got. I'm a place to see how both Sherman and Ali have got the poster supermarket. He has friends with a lot of minds. I'm an unscrupulous business people are going over. So in the corner, these people are trying to catch on the moon. I was just making a rough estimate in Kailan, in my shop. I think I've talked to someone sometime. I think you keep in any. I'm familiarizing a list of pharma commodities. You cannot find the civil servant the dealer of interest in 7, he rises to it's 40-something dollars. It's unbelievable. Understand?
The
civil servant, who's a pillar and gun, he pays 20-something dollars. The tissue paper going for $34, the tissue paper for rolls. Imagine.
Hey, kunzima kakhulu. Mnumzana Masuku, kusho ukuthi sesizaxoxa lawe kumalanga alandelayo ngoba hayi isikhathi sesidliwe ngumangolo. Hi, that is Bongile. That was our last caller, Marvelous. he was just giving us a roundup of how much things are costing. Mm-hmm. That's it for tonight, Zimbabwe. Let's meet again sometime soon. My name is Chris Gande. Good night.
I'm Marvelous Mflanga Nyahuye. Have a very good night. Bye-bye. And then good week.